Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 15/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mhiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vobhadhariswa faindi pamhosva yekufambisa manyepo. America yobatsira Zimbabwe nemari yekutenga mishonga yezvipfuyo. Vanorwira kodzero dzevanhu voshora kurumiswa nembwa kwakaitwa mumwe mwana wechikoro nemapurisa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nhasi rapa mutongo wekuti vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabhadhare mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica vakakundikana voenda kujeri pamhosva yekuti vakafambisa manyepo vachisvibisa zita remapurisa. Asi magweta avaScala anoti achaenda kudare repamusoro sezvo mhosva iyi yakabviswa mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaScala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Kunyange hazvo magweta VaScala aiva akumbira kumutonga maiferes takanyuka kuti vambobvunzwawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa VaScala vasati vapa mutongo wanhasi. Gweta ravascala vaHarrison Ngoma vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Vangomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
VaScala vapuwa kuti vagare muchirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo asiende kwaparutivi yose kwemakore mashanu.
Vangomo vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nekuti temo kunzi unopublisha mafoto uchiri muno mumagwaro enyika ino yeZimbabwe. Mutemo uyu wakasendekwa parutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reconstitutional court mukesi yavachimakure. Pamusoro pezvo wakazendekwa futi parutivi pakesi yavahope uchiona inova yakafanana neiyo yabatwa navascala vamusha. Asi High Court Justice Namora vakati aiwa kuti mutemo uyu hausvikirwa naHope.
Mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hope Uchingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 repamusoro soro reconstitutional court munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 checriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vaJustin Uladi vati mutemo uyu wakachinja
yakanzi yanesika indirane nebumbiro remutemo renyika rekudhara awalanga House Constitution. Mutemo wakadzorwa neamendment act number 3 of 2016.
Vangomo vakumbira kudare kuti VaScala vambotsvaga mari yefaindi semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa VaScala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindi uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko ZANPF vafarai marapira vati matare muZimbabwe anotonga asina divi raakarerekera.
Kurevesa kwavo kana kusarevesa pamashoko avataura tichakuona nekunge vatora matanda epamutemo ekuti nawe igadziriswe zviri pamutemo. Kana asina kudaro tinenge tichingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vaone zvekutsvaka kutaura kumateo. Kusaziva kwavo kuti ZANU-PF ringori bato rakafanana namamwe mapato mukati mezimbabwe harina simba rekuinda pamusoro pomutemo.
Asi imwe nhengo yesangano rinotsigira vasikala reJobs Color Solidarity Youth Council vaweni mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare munyika haana kusununguka.
Iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka, vanhu vanenge vachida kuya kusolidarity vachida kupinda mudare, asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu.
Asi vachitaurawo nezvechirango ichi mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica Amai Kanyo Froise vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya. Sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifaniri kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa. Vati zvaitwa vasikala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
United States Agency for International Development kana kuti USAID yapa Food and Agricultural Organization mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica yekushandisa muchirongwa chekudzivirira kupararira kwezvirwere muzvipfuyo munyika senzira yekuchengetedza zvipfuyo pamwe neupfumi hwevanhu zvikuru sei vanogara kumaruwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuparurwa kwechirongwa ichi muHarare, icho chinonzi Mitigating the Impact of Livestock Diseases in Zimbabwe, mukuru anoona nezvekugwa kwevanhu muUSAID muZimbabwe Mai Maria Alice Arians vati chirongwa ichi chichapisira mukuchengetedza zvipfuyo neraramo yevanhu mumatunhu gumi nerimwe munyika uko kune zvirwere zvakawanda. Vati chirongwa ichi chinouya apo zvipfuyo zvakawanda kunyanya mombe dziri kufa nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti tick-borne diseases zvakaita seRed Water pamwe nezvimwe zvakaita seFoot and Mouth.
With the projected negative impact of El Nino, we expect even higher mortality rate for livestock.
Nekuda kwe El Nino tinotarisira kuti zvipfuyo zvakawanda zvichafa uye kuchave nenzara kune vaya vanowana raramo yavo kubva pazvipfuyo.
Vanotsanangura kuti zvimwe zvichaitwa pazvirongwa izvi kudzidzisa vanhu kuchengetedza zvipfuyo zvavo nekuzvipa mushonga, kugadziridza madhibha pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuwanisa mvura kuzvipfuyo nguva dzose. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vati chirongwa ichi chakanaka nekuti chinotsigira zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mabasa ekuchengetedza zvipfuyo zvakaita sePresidential Silage Scheme nePresidential Boar Drilling Scheme. Vationi kuda kwekusanduka kwemamiriro ekunze uko kuchaunza nzara, vanhu vanofanira kutora matano ekudzivirira zvirwere pamwe nekuchera zvibhorani kuti zvipfuyo zvavo zvisafe nenzara.
Chimbiridzo kwedu dzaidi dzaisunga mabhadzi gore renzara kureva kuti dzaigadzirira kuti pandanga ndichifanira kudya mukonde wesadzi ndaakuredusa chikwandi. Kana une mombe 15 rauti richiuya iwe hauna bhoho remvura unotengesa katu kugadzira bhoho.
Mukuru wefao kuchamhembe kweAfrica vaPatrice Taller vati sangano ravo rinofara kushanda nehurumende yeZimbabwe pakubatsira kuti zvipfuyo munyika zvive neutano hwakanaka. Sachigaro vesangano revarimi vemombe dzenyama reZimbabwe Beef Producers Society vaGeorge Chiunda vati vamwe vanhu vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru.
Iprogramu iyi yakanaka ende toda kuti iextend kubva madistrict ataurwa ndoona kuti zvinofanira kuwedzera madistrict anoasistwa in the same way.
Zvirwere zviri kunyanya kuuraya mombe munyika ndezvinoti babesiosis, anaplasmosis, heartwater, nepeleriosis, Iyo inozivikanwa one kuti January disease yave kuwanikwa kumatunu mapfumbamwe pamatunu ose kumi munyika. Wechirwere ichi chauraya mombe dzinodarika zviuru mazana mashanu 500,000 kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Chirongwa chaparurwa nhasi chichaitwa kwegore rose kumatunhu anoti Chivi, Chirugwi, Chirumanzu, Mberengwa, Insiza, Umsingwane, Centenary, Mount Darwin, Rushinga neMuzimbabwe. Ine mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu nemazana mashanu ezviuru 5.5 million uye mukuru mubazi rinoona nezvezvipfuyo mubazi rezvekurima Dr. Pius Makaya vati nyika yakarasikirwa nemukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuda kwezvirwere zvemombe. Nyika zhinji musadik dzakatarisana nedambudziko rezvirwere uye FAO inoti Namibia neBotswana chete ndidzo dzine mukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuti dzakakwanisa kugadzirisa dambudziko rezvirwere zvezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera tsamba kugorokota zvevashandi nemabasa waJulai Moyo, richivakurudzira kuti vadaidzire musangano wechimbi chimbi navo wekuzeya nyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavari kuti ishoma. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi Ivan Zvininga weStudio 7 abata vakafanobara chigaro chemutungamiri wesangano revashandi vaGoodwill Taderera kuti tinzwe zvizhinji.
Ayakuti kutsvaga patakakumbira minister kuti tigone kusangana nekukasira inyaya yekuti mihoro yevashandi iite ichinzi tutsirwei kubva pairi pari zvino, nekuti yakambenge yapa 300 mumazuva mashoma apfuura. Zvinopa vakazobata tax, vakazobata pension, mari iyoyo yakabva yadzika kubva pa 300. Apa hatisi kutaura zvekuma 540 kwayaimbori kare, uye hatisi kutaura zve840 yatakati ndo yatiri kuda. Tikutaura isusu takarangana nekuti mari yatava kutohora pari zvino haichakwani kuti mushandi agone kuti akwanise kurarama zviri maringe nezvatinosangana nazvo mazuva ese.
Vatambirana nacho chikumbiro ichi sei ivo minister?
Isusu takanyora gwaro iri havasati varipindura, asi tiri kune ruzivo rwekuti patakachaira narunhare vanoratidza kuti vachiri kumhanya-mhanya kumaministries ane chekuita nemari kuti vaone kuti vanopiwa yatingati hambrok yakadii, kuitira kuti kana vachizouya kuzotaura nesu zvizova zvinooneka kuti vangatitutsire zvakadii. Hatisati taziva kuti vapedza here kutaurira uko.
Munoona chikumbiro chenyu chichigona kuzadzikiswa here takatarisa mamiriro akaita zvino munyika nekuri kuenda nyaya dzeupfumi munyika?
Isusu kana takazvitarisa hatione chingatadzisa hurumende kuti zvizadzikiswe, nechikonzero chekuti isusu taimbori pa540 uye taidhiranda 840, but tiri kuzviziva kuti vanogona kutadza kutipa mari inosvika ikoko kamwe chete. Saka tiri kutarisira isusu kuti vavachiratidza chino chekuti apo neapo tinopota tichiwedzera sechipitoti takananga kugwaro redu ratakati 840, kunyange tichiziva zvedu kuti mari ratinonyatsofanira kunge tichipiwa itori pamusoro yatingati chiuru ndiyo 1000 naika
ndizvozvo. Avanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunare muHarare naEvan Zvininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nerevadzidzi reZimbabwe National Students Union ari kushora zvikuru kurumiswa nembwa nemapurisa kunonzi kwakaitwa mumwe mudzidzi wepaSt Faith Mission kumanikaland nezuro mushure mekuratidzira murunyararo kwakaitwa nevadzidzi avo vaiti havasi kufara nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau kuti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka.
Suse Amnesty International Zimbabwe tino shora shukuru zvakaitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police nesuro pachikoro che St. Faith High School kwaRusape apo pavaka saidzira imbwa kuvana vechikoro vepa St. Faith avo vaitaridzira vachinyunyuta kukwidzwa kwanga kaitwa mari yechikoro ne $600.
Vana vechikoro ava vanga vaine kodzero yekutaridzira sezvavakaita izvi kana kuti pane zvavakakanganisa.
Kutaridzira ikodzero inofanirwa kuchengetedzwa nokusumudzirwa nehurumende.
Ndeapi matano anofanirwa kutorwa nehurumende pakugadzirisa nyaya iyi?
Tinoda zvekuti hurumende itarise nyaya iyoyi iongorore zvakaitika nezuro pa St. Faith High School. Vakutora matano akafanira kuna avo mapurisa achawanikwa akadarika mutemo nokusaidzira kwavakaita imbwa pavana vechikoro.
Mukuru weAmnesty International Zimbabwe Amai Lucia Masuka vari parunhare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael anoti apinda pachipatara chemuGaza achita nehumbo hwekuti muri kuchengeterwa zvizvarwa zvayo zvakapambwa muna gumi guru kana kuti mune mitumbi yevamwe vakapambwa ava. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti mauto eIsrael auraya munhu mumwe chete nekukuwadza vanhu vakawanda. Israel inoti yave kugadzirira kurwisa guta reKhan Yunis ichitsvaga vakapambwa vanodarika zana. Asi izvi zviri kushorwa nenyika dzakawanda dzinosanganisira Australia, Canada neNew Zealand. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vatanga kuungana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wavo wepagore. Dingindira regore rino rakanangana nekusimudzira kubatana uye kuchengetedza runyararo. Munyika maita gakava rinotyisa panyaya yekudzingwa kwevanhu pamisha nemumapurazi nehurumende. Kusvika pari zvino vanhu vanoda kusvika zviuru zvina vasungwa pasi pechirongwa chinonzi Operation Norland Barons and Illegal Settlements. Asi kumasvingo nhasi dare repamusoro rati hurumende imbomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore 40 vari pamisha pavangavodzingwa nehurumende. Vagari ava vari kumanikidzwa kuputsa vega dzimba dzavo, kusiya zvirimwa muminda uye kusiyisa vana zvikoro sezvo matare ari kuvapa mutongo wekuti vabve nekukasika kukundikana kwavo vokandwa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masiye. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nekudzingwa kwave kuitwa vanhu munzvimbo dzavanga vachiti ndiyo misha yavo.
Chokutanga baba ndechekuti kubviswa kwevanhu munzvimbo dzisina kufanira harisi basa reZANU PF. Ibasa rehurumende, ZANU PF haisi hurumende, kunyange hayo iri muhurumende. Ibasa relocal government emaarea iwayo neministry iri in charge of that. Asi kunyange zvakadaro hazvo ini ndinobvumirana navari kunyonyota nekuti nguva yacho yatingati pachirungu timing yacho haina kumira zvakanaka. Vamwe vakarima chibage chavo chatokura changomira kukohwewa, vamwe vakarima madomasi avo vari kudzisiya zvakadaro. Utsinyi hwacho hwekuti zvavanga wari magore rese uri kusiyiswa zvakadaro utsinye husina kufanira hazvifaniri kuitwa nevanhu vanonzwirana nevanhu veganda rimwe chete. Munhu ari kuita izvi chikwa chake ndichoda kunyangadza zita remusangano, ada kunyangadza zita rehurumende nekunyangadza zita rapurezidenti.
Regai timboenda kuna Advocate Masiye tinzwewo kuti vanoti.
Ndinosapota mashoko ari kutaurwa naDr. Mavhaza and nhasi ndinofara kuti at least vaona kuti hurumende yeZANU PF ine utsinye hwokuti inokwanisa kuva ichibvisa vanhu panguva isina kufanira, uyezve ichibvisa vanhu zvekare vanhu vanenge vakaallocatewa nzvimbo idzodzodzo nemachiefs nemamalocal traditional leaders, ivo vanovawo vari vanhu vatogara chizivo kuti vanhu vanenge vachitsigirawo musangano wezanupf but zvisinei hazvo izvi zviri kutaridza kuti hurumende yedu haina yatingati hanya nevanhu tikuona kuti pane vamwe vanhu vova kuchibatwawo vakuchibviswa munzvimbo idzodzodzo vanosanganisira vanosapotawo zanupf vakuchinyunyutawo vachitaura kuti aiwa one zvakuitika kunoku hazvina kurinda saka izvi zvinhu zvakagara zvichiona zvichiitika but pane zvino izvi zvakuchiitika manje nezvekuti zvakuchibata nango iwo machiefs namatraditional leaders acho avo vaichiallocata land vasinawo mvumo and zvakuchivadzokera manje takuchiona manje izvi zvakuchiitika manje zvokuti vanhu vakuchidzinga panzvimbo.
Dr. Mavhaza, mataura eminyaya yekuti vanhu vari kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekudzinga kwavari kuita vanhu mumapurazi asi tiri kutonzwa kuti iwo mutungamiri wenyika ndo vanototungamira mberi kutaura kuti ivhu nderavo vanhu ngavabviswe.
Aiwa, mutungamiri wenyika ari kuti vanhu ngavabviswe, haana kuti vabvisei nhasi. Pane anonzi Manyemwe ekuti wanzwa mutungamiri wenyika achitaura iwo akupinimidza kumhanya kunobvisa vanhu. Vanhu vaifanira kupiwa nguva yekukohwa vobva vatsvagirwa pekuenda. Nekuti mutemo kana uchinge wandibvisa panzvimbo unofanira kundiisa pane imwe nzvimbo yakafanira. Saka kana munhu achinge akapiwa paari kugara nasabhuku kana nemadzishe emudunhu mavo, madzishe akatadza kana kuti akaita zvisiri pamutemo, atingape dambudziko kumunhu ateedzera mutemo wacho. Zvinoitika pane zvekuti hurumende inokutsvagira replacement area to stay.
Advocate Masie, pane kodzero here yekuti vanhu vacho vatombobviswa? Nokuti kana vagara ipapo kwemakore anodarika makumi maviri uchamubvisa uchimuisa kupi munhu iyoyo? Ndo patiwo pamusha pake
kuchikora kwekodzero dzevanhu, especially ikodzero iri muconstitution yeright to shelter. And iko zvino sezvamataura vanhu vakawanda vava nemakore vachigara ipapo and hurumende yagara yaiziva yaine notisi yekuti vanhu vaigara ipapo. So zvakuchiitika panapa ndezvekuti vanhu ivavo havachakwanisiki manje kuti vachibviswa semabvisiro ava kuita kuta senge maybe vachangobva kugara ipapo without alternative yatingati places to go. Saka zvinhu zvakadai so zvinofanira kuchigadziriswa nekuburikidzawo nokudzidzisa vanhu ende uyezve nekuchigadziswa mutemo kuti uve uchiva very clear pazvinyaya.
Dr. Mavhaza, tipende chirongwa, ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Hatiti kuti avo vasati vabviswa dai vambopiwa kana yatingati reprieve vava nemukana wekurongedza wekukohwa vopiwa munguva yekubva.
Vamasie,
pave zvino izvi vanhu varipo dai vapiwawo yatingati reprieve. Saka izvi zvatikuona izvi zvinhu zvisina hunhu ende hurumende yafanira kuzvigadzirisa izvozvo.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kenneth Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf, Dr. Simba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedare reHouse of Representatives remuAmerica, iro rakavhota kuti gurukota runoona nezvemukati menyika vaAlejandro Mayorkas vasiye basa nekutadza kugadzirisa matambudziko ave kumiganhu yenyika zvepakuti vakawanda vapinde muAmerica nekuMexico vachitsvaga upoteri. Asi kunyange dare iri rakavhota, zvinogona kusatambirwa nedare reSenate iro rine nhengo dzebato remadhemokrasi dzakawanda. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vanoti izvi hazvisati zvamboitika muAmerica kwemakore anopfuura zana nemakumi mashanu, asi vachiti hazvirevi kuti vaMayorkas vachasiya basa ravo.
Wangu taona vaMayorkas vanova iwo Homeland Security Secretary vachiitwa impeach ne Congress. Congress iri kutaura kuti vaMayorkas vanga vasingagoni kuita basa ravo rekuchengetedza maborder eAmerica, uyezve vari kuvapomera vachiti havana kunyatsa kuita basa rakasimba rokuona kuti kuborder uko kuri kupinda vanhu especially kuTexas uko vanhu havasifaa uko vachipinda vasina mapepa.
Kana munhu achinzi aitwa impeach zvinorevezva izvo?
Kuimpeachwa kutaurwa kana kuti kuitwa kunenge kwaitwa neCongress vachitaura kuti aiwa munhu afa kusiya basa nekuti haasi kugona kuita basa raakaapointwa. Sezvatoziva Congress ndiyo inowanzoita maconfirmation evanhu atingati vese vanoshandira hurumende wakada se mama sekretaria ema pato paka siyana siyana emu rumende seka iwo warutaiwa isat sina chivimbo na wama yoka kutiwanu kwansa kutabasarawo rawaka pikira kutiwanu fogawa chiita
kuita impeach gurukotare urumende kunu etu wakajinje remu Amerika
kuimpeachwa uku kwa ito wama yoka chunu sina kufira chambo zoitika munu Amerika for makura tinga 150 years saka chinu chitwa ende zviri kutadzawo zvekare kuti zvinhu zviri kubuditsa atingati kupatsanura na kukati pema Republicans nema Democrats nekuti ma Republicans ndio vanga vane vanhu vakawanda vangosiwa ne munhu mumwe chete kuti paite like separation ma forces acho ma Republicans anga ne 214 ma Democrats ai opposa kauti vanhu vai opposa zvekare kuti vama yoka vasadzingwe vanga ne 213
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wandiwe Studio 7 yave nguo tereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
kare mushipinge ndiro kwadzwa nezvekuita hurumende zvekutorera patinogara vachitengesera machaina sivana vedu vafundi madokota hospitari vasika usina mare aurapi saka handisi kuziva kuti iyi hurumende iyi ichiri iye yakatangwa navamukave 1984 nokuti vava kutora vamwe vanhu tatambura isu kuchipinge isu gavhumende iyi yatirwadza isiri ya 1980 iyai
ya mazoiona kanyaya yayo zano iya inokudai ichikushandisai asi kana yapedza kushandisai mangofanana nechikorobho chine munorashwa pazhi chikada kutsikwa chongo tsiko imini makambozvionepi kuti masabhuku anonzi hakuna chino isabhuku kana kuti asabhuku waita mhosva chifa asina mhosva pane munhu angaisa munhu chifa asingazvizivei kana kuti zvinhu zvino zvose zvine chibva pemisheni kubva kuna mambo iyemi masabhuku ndimi munotsikirira vanhu muchiti hei vhoterai apa vhoterai apa zvichibva kumachifiwayo akudzingwa akunzi haana mhosva chimwe chinhu svinurai regai vanhu vaite zvavanoda munyika yavo mazviwa nhasi uno maakunotongwa nemi masabhuku hamufungi
matirati hamadi vashamarari navateereri ndipo vabi imi munoti kutaura kwaita munangagwa kuti matitle deeds vanhokepwedzi ndimakanyengezwa kuti kuchavana matitle deeds tarisai vari muminda mirefu vari kudzingwa imi muchangoramba kungori vanhu inzwai zvakataura munangagwa kuti ivhu nderehurumende nderamunangagwa kwete kuti ndere state asi kuti ndereiye munangagwa pachakwe saka achingeita madiri acho china zvinenge zvichireva kuti nyika nevhu ndezvake kutoita samwari chaiye chaiye asi masabhuku ariko madzishi ariko haasina basa ndozvazvakutoreva ipopa chenjerai pose pamakagara kuti anytime munogona ngonzi chibvai pakuda kuuya machina machina ichanzi zimbabwe china nyika yezimbabwe
ya inini ndanga ndichida kukuti zvangu kuma all veterans neyouth yezano nemasupporters vese zano ngatimbotarisaka kuti kubva zvapinda vamunangagwa pachigaro chii nechii chavasimudza muisei timu repachipinge
sendinongoona hangu kunge mapurisa ezimbabwe muchikafu chaanopiwa kumakembi kwaoko chinenge chakaise zvinodhaka nokuti haungawani munhu anotambira nzungu achisakaidzira vana imbwa nezvimari zvavanopiwa vamwe wacho achitoramba kuenda kumuchandigere nekuti anozive kuti hakuna chendinowana vanotoda zvavanongongwavha ngwavha kuvanhu vachamisa ruvara rweblue rwenyu urwu rune hope katingoramba takashinga mukomana wetu musigire
tinotenda vateereri musakanganwa wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira mumabasa avo kuburikidza nedzidzo nemabhizimusi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Taboka Ncube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNhlolanja 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Oyemela izengeza West edelele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla ophunyike ukuyahlala ejele owesikhathi eside ngoba uMandjebe keceleni isigwebo sokuba ayefika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Abalela amalungelo oluntu bayakusola okwenziwe ngamapholisa esikoleni se-St. Faith High School lapho alumise izifundi ezikade zitshengisela zikhonana ngokukhweza okwenhlawulo zesikolo ngezinja. Ukulwisana kuyaqhubekela phambili kumalunga e-TCC asekela ozithi nguNobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Thabangu njalo sokuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Oyemela izengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala njalo ejele ngoba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Phezu kokubekwa eceleni kwaleso sikhathi sokuya entolongweni uSikhala uphinde wahlawuliswa amadola eMelika angamakhulu amahlanu i-$500 ukubika umlondolozi Ndlovu.
Amagqwetha labalwela ilungelo loluntu bathi isigwebo esethulelwe uSikhala asibamangalisi. UMantshi Ferris Chakanyuka akazange azihluphe ukulandela inkuthazo eyenziwe ngamagqwetha kaSikhala ukuba athole amacebo edayela phezulu ele High Court andubana ethule isinqumo sakhe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uMantshi uFerris Chakanyuka kakhulumanga lutho ngomthetho obizwa ngokuthi nguSection 31 of the Criminal Law Codification Reform Act owesulwa engalweni zemthetho kulandela ukukhonona okwenziwa ngabasebenzela iphephandaba leZim Independent uConstantine Chimakure lo Vincent Kayia okwenza ukuba idayele High Court lithi umthetho lo kawulahlwe. Kulabanye njalo abagoqela intatheli izindaba umnumzana wophothi ngono abake betheswa amacala afanayo. Kodwa igqwetha elikhulu likahulumende uJustice Uladi uthi umthetho lo waguqulwa ngakho ke kulungile okwenziwe lidale likaMantshi. Unkomo uyakwala lokhu.
The law that was nullified by the Constitutional Court, the highest court on the land, in 2014, that notwithstanding the magistrate proceeded to pronounce the sentence, and Job Sikhala has been sentenced as follows. 9 months imprisonment, wholly suspended for 5 years on condition that he doesn't commit a similar offense within the specified period. Further to that, he has been ordered to pay a US dollar fine, $500.
Ingcweti kwezomthetho oligqwetha umnumzana Fanele Ncube uthi kuyadanisa ukuba uMantshi kazange azihluphe ngokukhangela inkuthazo yamagqwetha.
Ukwehluleka kukamajisti ukulandela lokho kwakhulunywa ngamaluya kuveza ukuba umthetho welizweni leli kawusalandeli.
Kodwa elinye igqwetha unkosikazi Siphiwe Duke uthi uMantshi ulandele umthetho.
Loba nje omajistrate belakho ukulandela lokhu okuthiwa ngamaloyazi. Umajistrate kulolu daba usebenzise amandla akhe walandela umthetho ngendlela awubona ngawo.
Iningi elisekela umsebenzi owenziwa nguSikhala lithi kuyadanisa ukuba uSikhala utholakale elecala. Umnumzana Comfort Ncebe yenkosi Mpofu ngomunye wabo.
Icala agwetshwe ngalo alikho. Njalo icala lelo lakuthengisa ukuba alikho e-High Court.
Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi udaba lukaSikhala alulani lebandla lakhe.
Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo sokuthiwa yiZANU-PF ethe hayi lokho nje ibandla lezalo PFC kujwayele asonto esingathona sizigcinisa ngayo kumbe sithi sichitha isikhati
lokho kusekelwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi ntambo wezemthetho kuhulumeni weZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abalela amalungelo oluntu sebesole ukulunyiswa ngezinja kwabafundi besikolo seSt Faith High School eSerusape eManicaland ngamapholisa izolo ngesikhathi ebetshengisela bekhonona ngokukhweza kwenhlawulo zesikolo. Omunye wabantwana laba ubikwa elimele kakhulu enyaweni. Amapholisa athi asaphenya lolu daba. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ezigoqela iAmnesty International Zimbabwe, ATUZ, lenhlanganiso yezifundi ezinaso lazo zikhuphe imibiko zisola okwenziwe ngamapholisa lokhu zisithi kwephula imithetho yelize. Uhlaziyalo ludaba iStudio 7 ixoxa lomunye wabakhokeli benhlanganiso emela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Into engani iyasikhathaza nxa sikhangela ukuthi amapholisa asebenzela uhulumende bayekela izinja zisiyaluma abantwana esikolweni. Abantwana laba ababanganga umsindo, bebengekho violence. Abantwana laba vele bebethengisela ukuthi hayi akuhambi kahle lapha esikolo. Siyacela ukuthi imali zama-school fees ziyesihlwe njengoba bona abazali babo bengakwanisi ukubhadala imali lezi.
Ye, sikhangela ilungelo labantwana elokutshengisela kanye lelungelo lokuthi bathole imfundo. Lokhu kutshoni konke lokho okwenzakala?
Lokhu kuyatshengisela ukuthi silabantu kuhulumende abangela abantwana abafunda eZimbabwe. The bulk of abantu abakuhulumende balabantwana abafunda phesheya ngaphandle kwamazwe okwelizwe leli. So siyabona ukuthi ngabalandaba lodubo oluhlangana labantwana bethu lapha eZimbabwe. Sibona njalo ukuthi nxa uhulumende esenza amapolicy uyiphansi ukuzokonsulta abazali, ukuzokonsulta ababalisi, ukuzokonsulta even bona abantwana.
Pho kungenziwa njani ukuthi kuqedwe lolu dubo?
Lolu dubo luqedwa nxa kungaba le political will kuhulumende. Uhulumende engahlala phansi ethi siphambanisa loku laloku laloku singakulungisa njani. Egenuine uhulumende engabuya kuzokonsulta, ukuzobuza ababalisi, ukuzobuza abazali, ukuzobuza abantwana ukuthi lifuna imfundo enjani, lifuna ukufundiswa njani, lifuna ukufundisa njani lina ma-teacher. Singaqeda udubo nxa kungaba ne-consultation phakathi kwethu.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, limuze exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amapholisa aqhubeke ephenya udaba lokudutshulwa kwabantu emkhosini okujabulela ukunqoba kweqembu lomdlalo webhola leMelika eleKansas City Chiefs emncintiswane nomkhulu oweSuper Bowl izolo. Kunomuntu oyedwa ofileyo kwalimala abangamachumi amabili kulesi sehlakalo. Kubotshwe abathathu kodwa injongo yokudutshulwa kwabantu lokhu ayikaziwa, okuyikho okudingwa ngamapholisa. Njengeminyaka yonke iqembu eliyabe linqobe kunkezo yeSuper Bowl liyenza umcimbi obuthanisa inkulungwane zabantu abafola ezitaladeni bejabula. Kodwa ngolwesibili imfanekiso yamavidiyo itshengise abantu abaningi bebaleka kuxokozela ngemva kokukhala kombhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze size imbono yakhe ngalolu daba.
ukudutshulwa kwabantu sekukhanya sekuyinto yansuku zonke. Kedanisa ukuthi irally engangele Kansas Chiefs sebe after 3 meetings sebewine iSuper Bowl zilandelana, kuthi kungaba khona ongafuni ukuthi afike ephakamise ama-celebration. Uma ukunanzelela nje lapha e-America, it would have to be umuntu ovela ngaphandle. Kukalutshwana ukuthi edorobheni ohlala khona okule team edlala khonapho, abantu bakhona ubazondo ukuthi mhlabe sithi ubadubule. But lakho interfere izindaba azikasi-information kakhulu ngabantu laba. Usually sesizwe ngama-affiliations abo ukuthi ngama-right wing kumbe ama-left wing kumbe ama-Nazi. Sesizwe lama-Facebook abo, you know, lezi zinto abazibhalayo ama-manifesto. Lapha asikezwe i-intention isihloso ukuthi kade everything points to i-right versus left, kodwa asikezwa. At least mina angaboni ukuthi abantu laba what was their persuasion, abantu abakhona ukuphazamisa izigangi kumbe kubekwini.
Khona ukutholakala kwezibhamu ukubona njani, njengoba sizwa kuthiwa umuntu uyenelisa lokuthi athenge umbhobho ku-internet?
Isibhamu sigcwele la e-America. Isibhamu sinjengemota. I-gun industry lapha e-America is too big and too powerful. Umuntu nguye ophakamisa isibhamu adubule. We've heard that abantu bethi, but then why kusiba khona? Kuyafana nalathekhaya labantu abasibusayo kula uhulumende, kodwa kabayenzi kabakusebenzisi kuhle, you know. It's what umuntu does. There's a saying what kuthiwa it's better to have it and not need it than need it and not have it. Isibham is one of those things othi mhla sifuneka umuntu esekuqekezele uzasifuna khona lapho those 2 seconds. Laba abayizigangi ayisebabona ukuthi bayizigangi, but i-gun culture in America is just too ingrained ukuthi ukuthi beyikhuphe ebantwini. Njalo the citizen feels empowered and protected, and elawe awusoze uphumba ukuhamba nje uphunga udelela omunye umuntu, like asoze aphunga ukudelela ngoba ukwazi ukuthi uthweleni la okwazi ukuthi uthwele. I-gun is an equalizer, so it makes abantu be respected. Laba abagangayo hayi baganga, ukuganga yikho khona ukuganga.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi yisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni la Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Ukulisana kuyaqhubeka kumalunga e-CCC asekela uzithi nguNobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Njalo sekuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana, ikakhulu ngoluhlu lwamabizo alabo abakhethiweyo ukuthi babe ngamalunga edala lephalamende le-senate. Ababekulezi zikhundla baxotshiswa ngumnumzana Chabango. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuxoxa legqwetha likamnumzana Chabango, umnumzana Ngqobani Sithole, endawonye lonkosazana Soneni Moyo othi kwakufanele angene ephalamende, njalo ongomunye ozwakala esola abanye kuma-audio la. Nguye osungula lingxoxo.
Engikusolayo ukuthi sekuyenze yindlela ekade sisola ngayo uChanisa. Otherwise uChanisa engenye okwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate. Bangakhonsulti uChurch saying kungabazisayidela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la matsha akhethiweyo?
Ukuthi when izinto lezi ziqalisa kade kulama consultations akade senziwa, of course ama consultations lawa angabe engayinkludanga yena umama njengoba esitsho, kodwa kulama consultations ayenziweyo kulezinqumo ezenziweyo ama decisions la asebuyile abuye as a result of interim secretary general we-CCC e-consultile ku-CCC ofakwa amabizo wona lawo. Going forward I think nami njengo-advisor in the legal fraternity ngabe ngisithi bayinkludeni usendi lwesone ngokuya kwesikhathi, because it must be a collective decision eyabantu bonke.
Ungasitshela mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili?
Ngingake ngawazi wonke ngokuma kwawo as I speak right now. What do you want? wazi ukuthi wanelana amabizo akula amabizo atshintshwayo and from the instructions that I got ukuthi amabizo wona lawo ayevele khona yohambayo kodwa kwazokuba labanye abantu abacabanga ukuthi kufuze babe mbaxandile batholakale bekwenye indawo njalo bekwenye indawo labo yibo engikwaziyo ukuthi kwazokuba ne-consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yona leyo sakubona kufanele ukuthi hayi ncomuntu ezimbaxambili kungakuba mbudini akula ngenye indlela kufuze kube yikho lokho kukhona
nkosazana moyo uyamuzwa lapha umnumzana Sithole ungathini ngakutshoyo
bona kutsho bazenzela bebodwa thina sasingasatshelwa lutho okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile kwakunamalisti ayi-2 amalisti engi-2 azange sibe kwazi ukuthi eyinye ye-2 yangikhona yiphi sikhona esikuzwa-ke sekuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba abantu abakhethiweyo kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa thina singazilipho
Mnumzana Sithole kambe ukuthi ngabe kulungiswa njani lokhu
ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela ofuze libanjwe ngayo umama kangeka complain just because yena utholakale esephandle or kuzitholakale kasakhozakwana she must be part of the leadership she must be part of the decision making yinto okukhompelwa ngayo okwenza ukuthi kube lento yonke le esisenzakala yikuthi kwaba ne-leadership vacuum kutofosini isile okuyi-cult so to speak ngakho-ke all those things have to be reversed abantu batholakale besenza ama-decisions beconfronte i-problem ekhona elizweni as a unit ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana imini bekhombelana imini akwakhi sizwe so umama nxa elento akukhonona ngayo kumele ukuthi ai-engeje interim secretary general babuye beyimbumba
ungathini ngalokhu lakhulumisana yini la umnumzana
uChabangu vele asizange nje sishale la ephansi sixoxisane bese kulamagroup vele angu-2 ibikhokhelwa nguye yena uChabangu esayidini labo thina esiyithi esaqala into leyi layo uChabangu lama-double candidate salashelwa le khathana le akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo ngoba khathesi kunje abantu vele bayacomplain ukuthi uthole okuthi omunye umuntu ofake kulisi yona leyo akula muntu vele omthandayo lapho ahlala khona ngezizathu ezithile abantu bayawona phela phandle la so yikho besicela ukuthi ngabe u-SG iyayehlala ephansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yama-double candidate
kodwa ubona ibandla leli liqina yini njengoba sizwile kuma-audio zaphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana
hayi mina ngibona zisakwalo ibandla le-TPP alisayiphambili selifile selibulele kudala ngabantu bona abayibo abazithi bona bafuna izikhundla so yibo ababuyileyo batshelela usengeza eceleni bathatha into le-raita kwelinye izinga le singalaziyo ukuthi lizinga elinjani so u-TPP vele kasekho lapha koBulawayo
kodwa ubona ingani kule kusasa yini kuleli elikamnumzana Chamisa sibonile umnumzana Siziba lo mnumzana Chivaya behamba beqoqa abantu
baba umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship hhayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe but engabe lokhu econtinua ngakhona lokho akwenzile hhayi lalo aliyindawo ibandla lakhe
lo ngumnumzana Nqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabango zithi ngunobhala jikelelo we-TCCC ubexoxa indawo enye lo nkosazana Soleni Moyo owebandla le-TCCC
Zimbabwe
okwamanje wothi sizwe udaba luveza imibono kahulumende weMelika
i-United States ikhangelele ukwamukela abangane bayo bomanyano we-NATO eWashington ngesikhathi sehlobo emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwe-NATO eminyakeni engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 edluleyo kutsho umeluleki kugatsha lwezomvikela olwe-national security umnumzana Jack Sullivan ekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba esigodlweni se-NATO usullivan wengeze wathi Umhlangano lo uzaveza iqiniso lokuthi umanyano weNATO mkhulu, uqinile, futhi ubambene ukwedlula ezikhathini ezedluleyo. Udaba olumqoka oluzahlafunwa emhlanganweni weNATO lo eWashington ngoNtulikazi ngolokubambana kwalumanyano ekusekeleni iUkraine, kusho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi uPutin ubelokhe elethemba lokwehlukanisa lumanyano, kodwa namuhla sizwile futhi ukubambana okuqinileyo okungakaze kuzamazame kusukela kuqala lokhu kuhlasela kweRussia ngobudlova eminyakeni cishe emibili edluleyo. UPutin ubekhangelele ukubona usekelo lwethu ludeda. Namuhla ngizwe izithembiso ezintsha ezivela kumalunga eNATO asekela ngokubambekayo abantu baseUkraine abalesibindi abalwela ukuvikela ilizwe labo. Mayelana lokubambisana umthwalo, iMelika ikhangelele ukubona amalunga eNATO amanengi egcwalisa isivumelwano sokubhadala isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% semali yokuxhasa iNATO. Olunye njalo udaba oluzakhulunywa emhlanganweni weWashington ngolwendlela yokuqinisa ingatsha ezibumba izikhali zokuzivikela ukuze sandise ukukhiqizwa kwamakhono abalulekileyo, kusho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi futhi akukho nje mayelana ngezinombolo, kumayelana ngemihlobo yamakhono okudingeka sitshale kuwo, ngoba impi le eminyakeni emibili edluleyo isifundise ngokuguquka kwendlela yokulwa kusetshenziswa indlela zakulezinsuku i-technology, futhi iNATO kufanele ihlale iphambili kulokho. INATO isiqalile ukujulisa ubudlelwano bayo labangane bayo emhlubulweni we-Indo-Pacific, kuchaze uMnumzana Sullivan. Lokhu akukho mayelana ngokuletha iNATO e-Asia, kumayelana ngokusebenzelana ndawonye labalomqondo ofanayo e-Indo-Pacific kungxaki ezithinta umhlaba wonke ezifana lezobulembu, i-cyber security, ezomnotho, ukwanda kwezikhali zembubhiso ezenuclear, lokusebenzelana ndawonye kweRussia, iChina, i-Iran leNorth Korea, phakathi kwezinye izindaba. Abacebisi kwezomvikela abavela kuNATO baphinde baxoxa ngesimo seMiddle East, okugoqela ingozi elethwa yi-Iran ekuzinzeni kwalumhlubulo kanye lombono wendawo elokuthula ephumelelayo exhumeneyo. INATO ikhangelele ukwamukela iSweden maduze njengelunga lesi-32, kusho uMnumzana Sullivan. Umhlangano weWashington Summit uzaqhubeka ngokwakha umanyano wezomvikela lo obalulekileyo njalo olamandla owaziwa ngokuthi iNATO.
Veli lalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Esigabeni sabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana othenga impahla yeDubai ezithengisela abantu labasomabhizimusi eZimbabwe.
Kodwa kuyasebenzeka khona ma usabambile size kuyasebenzeka, kodwa akuyona indawo ukuthi ungazitshela ukuthi uzosebenza nomtheli. Angeke ngize ngisho kuyakumele ukuthi nje mayekuthi ithuba mhlawumbe likuvumyela lapho ephoketheni zivuma, kuyakube yinhlakanipho ukuthi kube khona into oyenzayo eceleni. O mayekuthi uyabubona ukuthi hhayi vele ngelelisi, njengoba ngiye ngabonisa laphana insimbi zemoto ukuthi uyakwazi ukuzithenga lapha uzihambise ekhaya. Ma ungakwazi ukuthi uvule indawo enjalo yokuthengisa, uvule izithuthe empahla nawe uyakwazi ukuthi uphile ngoba yindlela abantu abaphila ngayo. Silokuthola izicelo zokuthi sifuna amaphesimu angaphe, amaphesimu futhi siyawathola bese sithumelele amafoni ama-refurbished ifoni mayeukuthi bekhona abawafunayo siyabathengela futhi sithumelele ama-laptop brand new and refurbished nakhona ngizinto engizenzayo ma ngizitholile umuntu othi uyafuna ngiyathenga ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu ukutholile kumbe zinwele zona lezi ama-Brazilian Italian Peruvian ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu lokho sikakucelile ukutholile kuye kwafika ezandleni zakhe ngoba kufike kuyimali yakhe. Ngingashisi sengile eminyaka ngiqale ngo-2020 ngisathengela abangani ngisathengela ma ngiyekhaya ngiphathela abangani ma ngiyekhaya ngiphathela abangani ngwaya ngaze ngaya ngabona ukuthi ngiyabe ngibathola abanye abantu ithi nkanisi ukuthi ngithi ngathola mhlambe ihlanzana labantu bese ngiyahlanganisa sengifaka ku-Korea bese ngithumelela ekhaya.
Sizokuthiwa kanti esikulo abanye abafuna ama-t-shirts amaningi kakhulu usithela ngamafutshana lokho.
Yebo, ngilaye ubhuti uqale ngingathi ngemva kokusha kwemibhahayana ukhona ubhuti engithumelela kuyimali esuke South Africa. So saye sathi sixoxa nje esithini uyazini ngifuna i-iPhone angazi ukuthi ubuya nini. Ngithi wawungakazi ukhulume ngoba sikelisangana mangifisa okwamanje sengizobuya kuminyaka ozayo ngoba sengiphuma ekhaya ngibekakade. Wasethi kulungile ngasethi ngaphandle kwayo yodwa zikhona ezinye izinto engingamtholela zona ezithengiswayo ngoba ngijwayele ukuthi ngumuntu onjani othanda into zebhizinisi. Wasesithi yazi ibhizinisi yilize lesibongo sami. Wasethi ngizokuxhumanisa-ke nabanye njengoba imisize manje kwatha ngiye ngixhumanise nabanye mhlawumbe sebengakhona ukuthi bezame ukuthi-ke compare izinto eziphuma e-South Africa bhotwana keziphuma ngapho babone ukuthi iqualithy injani. Yikho-ke ukuthola kwami ubhidi yena loyo ofake i-oda benihambe benilempahla ebezihambi bezinye zaziye ethinoyi kulo munye ukuthi olesitolo lapho ithengisa impahla. So lami ngase ngifake zami abo-handbag nezinye nje izinto ezimbalwa nje ezazikhona ngase ngithumelele. Zithe zifika wase ngifakele umeseji ukuthi akula yini into oyithumelileyo yokuthengisa ngathi yebo kukhona izikipa zikhona. Wasesithi zikuthi ngamlayela wahamba wazithatha hayi kusho ukuthi wazithanda. So ngemva kokuthi athengise lezi wasesithi mbone ngathi sokumele ukuthi yinjalo sivele sisebenzisane kube la masamasheti engiwathumeleyo nomunye layo ubhidi futhi laye ngwakithi kule sitolo edolobheni phakathi koBulawayo.
Unkosazana Mildred Nkomazana ngothenga impahla kwele United Arab Emirates ezithengisela osomabhizimusi labanye abantu kwele Zimbabwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye abalaleli beStudio 7.
Studio 7 njani balaleli nabasakazi. Hawu, ngithanda ukukhuluma ngobaba lo Angliston Sibanda lo. Halo, yena akaziphumele nje egceni ukuthi hayi mina akuna politiki engiyihlazelayo mina ngikhulumela izanu PF kuphela ukuthi hayi naye lisela njengabanye.
Lithona njani basakazi ontunga labojongo siyathona basakazi. Sele sibulele ngokusikhiphela iprogramu yekuseni le. Hayi, libatshele ukuthi abantu iprogramu yekuseni bayifuna. Iprogramu yekuseni kayiphendeli. Hayi hayi abasakazi programu ekuseni lanakaliphi esiba lesizilungu vele ekuseni kakhulu
sibuyekeke inkundla silitshona njani basakazi. Hhayi, u-Angliston Sibanda namhlanje uhle wacaca ucacile mpela ngendlela obekhuluma ngakhona ukuthi hhayi sikhulumele sesizano lesicacile mpela vele akusasethusi sihlala sisitsho thina sithi undoda lo sikhulumele sesizano lo namhlanje ucacile mpela ngoba yonke into eyenziwa yizano uvumelana layo sikhulumele sesizano lesi.
Sanibonani kwi-Studio 7 njani lonke basakazi labalaleli abalaleli abahle abasakazi abahle. Mina ngithanda ukubonga lina kini basaka elisethulela indaba ezinhle ezijulileyo indaba ezilohlonzi kuNtungamile Kompana kuChris Gande kuGibbs Dube kusithandekile Mhlanga siye kudabo kancube khona phana yazi mnandi indaba zenu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho abesifazana baxoxa khona ngendlela ezithiyeneyo abangasebenzisa ngazo ukuthi baziphakamise kwezamabhizimusi. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Oyemela izengeza West edalela eParliament uMnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala ejele okwesikhathi ngoba uMantshe ebeke eceleni isigwebo sokuba ayebika ngokwenyanga ezifika 9. Sivugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.